mugenzi uyu tirungo tirutarisira kuti tizwe vaTrump nepati yavo vachitaura mafungiro avo kuti zvavagona panguva yavangu vari muutongi ndezvipi. Asi tinoziva hedu, tinongotarisira hedu tichiziva kuti matauriro anoita mukuru wenyika ndiwawo ekuti anenge achingotusidzira moto kune munhu wose, asi ivo vachingozvitiwo ndivo vari kugona basa.
Vanhu vanotambira sei zviri kuitwa navaTrump?
Zviri kuratidza kushoreka zvikuru kwazvo. Ndingati tiri muno muAmerica tichitarisa, tichitaura nehama neshamwari nevavakidzani, tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuona kuti matauriro emukuru wenyika ekutukirira nekutsvaga kupomera mhosva kune munhu wose ivo vasingatarise zviri kuitika muadministration yavo zvisakarurama zviri kukanganisa vanhu vakawanda, zvokuti tiri kuona kunge iyo convention yemarepublicans ichange isina kunyanyotambirwa sekutambirwa kwakaitwa convention yakaitwa nemadhemokrasi.
Munoona sekuti vazhinji vanozvitambira here zvavanotaura nezvavari kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chinoitika ndechekuti kune vanhu vanotevera vaTrump vanova ma-staunch Republicans vaya vokuti nyangwe zvodii musangano ndewedu. Vanhu vakadaro hapana chinotaura mavaTrump chavanokwanisa kushoropota. Asi tochizoona kuti maelections emuAmerica anobudirira kana munhu ari kukampeina akwanisa kutora vanhu vari pakati, vanhu vakagara pafenzi vaya vaya vasiri either Democrat or Republican, vari middle of the ground, ndo vanhu vanoita kuti bato rimwe nerimwe rikwanise kuwina maelections. Asi maonero atiri kuita nemanzwiro atiri kuita vanhu vachitaura, vanhu ivavo vari pakati nepakati, vanhu vakawanda vari kushoropodza zvikuru kwazvo mabatiro ari kuita vaTrump. Saka tichaona hedu kuti nemazuva ari kuteera aya kuti meseji yavachapa kuconvention kwavo ichange yakaita sei. Asi nemadziviri edu nekutukirira kwavanoita zvinogona kubuda pasina zvinhu zvakawanda zvokutaura.
Iyo convention, misangano yemaconvention iyi inobatsira chii pakuwana rutsigiro kubva muvanhu?
Iyo maconvention aya anobatsira pakuti anoita kuti pati yega yega, bato rega rega, riwane mukana wekutengesa kuvanhu zvavakamirira, uyezve nekuti vakwanisa kutsanangudza kuti maprograma ataita ndeaya neaya neaya, uyezve tichakubatsirai nepakadai nepakadai nepakadai. Mukana wekuti meseji yebato inge yakavandudzwa pavava kusvika mumaelections avakatarisana nezvavo. Ndo basa guru ratinoona richiitwa nemaconvention waya, uyezve inguva yekuti vakwanise kutsoropodza rimwe bato kuti rakanganisa pakadai nepakadai nepakadai, makatipa isi chimuti tikamhanya nacho tichatora nyika tichaenda neimwe direction. Saka iyi inguva yekuti nyika iteerere ione kuti direction yatiri kuenda iyi ndo yatiri kuda here, uyezve bato rega rega rinoda kutiendesa kupi.